Mutongo wedare repamusoro vamunamato mutevedzi vatura mutongo wekuti vasungwa ava vabhadhare mari yechibatiso inoita zviuru makumi mashanu zvemadhora ari maRTGS kana kuti 50,000 pamunhu wega wega uye kuti vagare pakero dzavakanyoresa kumapurisa kudzamara nyaya iyi yapera kunzwikwa mumatare. Vamutevedzi vati vasungwa ava vazvipire kumapurisa ari pedyo navo kaviri pasvondo kudzamara nyaya yapedza kutongwa uye kuti vasavhiringidzana nevafakazi. Vakafanobata chigaro chemutauriri webato reCCC Muzvare Fadzai Mahere vati vafara kuti vasungwa ava vapiwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso vachiti nhengo dzebato ravo idzi dzaifanira kunge dzakaburitswa muusungwa kare kare. Nhengo idzi dzanga dzave nemazuva zana neanoraudzira dziri muusungwa.
Nyangwe hedu tichiti hongu zvaitwa ndozvaifanwa kugara zvaitwa kudhara, saka haisinyaya yekuti tingapembere zvakanyanya uye tine dambudziko zvakare kuti Honorable George Sikala vachiri mujeri, Felix Biri achiri mujeri, vese ngavasunungurwe. Asi kana munhu asungwa nyangwe achinzi ndiwe TCC ngaangopiwa bail pakutanga zvatinongoona zvichiitwa kune vamwe vanhu vasiri veTCC.
Vasungwa ava vari kupomerwa mhosva yekuita mhirizhonga kunyatsime zvitevera kufa kwakaita imwe nhengo yeCCC Muzvare Moblessing Ali vakazowanikwa mutumbi wavo wavekuora mushure mekupambwa kwavakaitwa neinofungidzirwa kuti inhengo yeZANU PF vaPius Jamba avo vakabvuma mhosva yekuvapamba nekuvaponda. Zvichakadai kutongwa kwenhengo mbiri dzeparamende dzeCCC dziri kupomerwa kukurudzira mhirizhonga iyi vaJob Sikala navaGodfrey Stole uko kwanga kwakatarisirwa kutanga nhasi kwatadza kubudirira mushure mekunge magweta ravastole vaOliver Marwa vaudza dare kuti vanoda nguva yekuongorora vhidhiyo inonzi nehurumende ndiyo yaichashandisa pakutongwa kwenyaya iyi kuroverera vastole. Nekune rumwe rutivi rimwe remagweta avasikala vaJeremiah Bhamu vaudza dare kuti vave kuda kusvitsa chikumbiro chitsva chekuti vasikala vatongo vachibva kumba kwavo vachiti pane zvachinja kubva vasikala pavakambonyimwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso. VaBhamu vakumbira dare kuti chikumbiro ichi chizonzwikwa nemusi wechishanu vachiti gweta advocate Vani Mpofu ndivo vave kuzokakavara nyaya iyi mudare.
Nyaya yanga ichifanira kutongwa muzuva ranhasi yapfuudzirwa mberi ichazotongwa musi wa24 November.
Chikumbiro chasvitswa nemagweta avasikala nechishanu chekuti vapiwe mukana wekutongwa vachibva kumba kwavo ichi chichange chave chechipfumbamwe kubva zvavakasungwa. Zvikumbiro zvese zvakambosvitswa kudare raMajor Street nekudare repamusoro reHigh Court zvakaraswa nematare. Zvichakadai mhuri yaMuzvare Ali yaburitsa mashoko kuvatori venhau ichiti vasikala avo vanove gweta ravo panyaya iyi vanofanira kuburitswa mujeri nechimbi chimbi. Hanzvadzi yemufi vaWashington Ali vashora hurumende yavamunangagwa nekushungurudza vasikala nedzimwe nhengo dzeCCC pamusoro pekupondwa kwakaitwa hanzvadzi yavo. Asi gurukota rezvemitemo vaZiyambi Ziyambi vakaudza Studio 7 kuti havapindire pane zvinoitwa nematare nemapurisa. VaAli vatiwo havasi kufara zvakare nekuti havasi kuziva kuti mutumbi wehama yavo uri papi zvichitevera kutorwa kwavakaitwa nemapurisa mushure mekunge Muzvare Ali vawanikwa vakapondwa. Gurukota rinoona nezvinoitika mukati menyika vakazembeka zembe vati varoda kutanga vataura nemapurisa vasati vapa mashoko avo panyaya iyi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Frank Chikowore.